Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina nyamafufu 25, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri veZANU-PF vopomerwa mhosva yekuda kurambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano kugokwe kabuyuni. Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi voshorwa nemasangano akazvimirira nemapato anopikisa mushure mekuti vari kupomerwa mhosva dzekuponda munguva yegukura hundi vakatoregererwa nevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe. Bazi rezveutano muSouth Africa ruferefeta Dr. Poppy Ramatuba nengwe yebazi rezveutano mudunhu reLimpopo vari kupomerwa mhosva yekubuda pavhidhiyo vachishungurudza chizvarwa cheZimbabwe chairapwa kuSouth Africa. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vanoti motokari dzanga dzine vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF 15 dzambovhara mugwagwa dzichiedza kudzivirira mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kugokwe kabuyuni. Vachinyora padande mutande reFacebook muzvare Mahere vati musangano uyu waenderera mberi kunyangwe nzvimbo iyi yanga yaberekera ingwe. Mugokwe kabuyuni mune sarudzo dzekutsvaga mumiriri wedare reparamende nemusi wemugovera. Izvi zvinotevera kufa kwavaLeonard Chikomba veZANU-PF. Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 kuti vatsigiri veCCC ndo vari kusvokosva vatsigiri veZANU-PF munzvimbo iyi. Tichakupai zvizere nezvenyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika muchikamu chinotevera muchirongwa chino. Sangano reNational Transitional Justice Working Group rinoti harisi kufara nemashoko ehurumende ekuti haisi kuzosunga vari kupomerwa mhosva yekuuraya nekukuvadza vanhu kuMidlands nekumateveleland munguva yegukura hundi. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kumusangano wekomiti yenyika dzepasi rose yeUnited Nations inoona nezvekubviswa kwerusaruraganda kana kuti UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wasachigari weNational Transitional Justice Working Group vadzika maibere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti mashoko avaZiyambi anotyora bumbiro remitemo yenyika rinopa simba rekugadzirisa nyaya dzemakakatanwa anenge ari munyika kukomishen inoona nezvekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission.
Nekutaura mashoko akaita seiwayo vaZiyambi Ziyambi vari kukurudzira impunity. Saka tanga tichikurudzira kuti hurumende sezvo iri iyo ine simba rekuti vange vachichengetedza mutemo wedu, hurumende inofanwa kunge ichibuda pachena kuti inotambira here mashoko avaZiyambi Ziyambi. Uye tichikumbira kuti hurumende itoita public apology kumavictims vegukura hondi.
Vashaura kumusangano weUnited Nations uyu vaZiyambi vakati hurumende yava Emerson Mnangagwa haisi kuzosunga vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuuraya kana kukuvadza vanhu munguva yegukura hundi nokuti vanhu ava vakanga vakaregererwa kare munguva yeutongi hwemushakabvuva Robert Mugabe. VaZiyambi vakati vanhu vakapara mhosva munguva yegukura hundi vakaregererwa mushure mekunge mapato ezvematongerwo enyika anoti ZANU-PF neZAPU anyorerana chibvumirano chekubatana cheUnity Accord icho chakasainiranwa muna 1987. 7. Vamugabe vakazivisa kuti vakapara mhosva munguva yegukura hundi vakanga vavaregerera kuburikidza nemutemo weClemens Order No. 1 of 1990 wakadzikwa naivo vamugabe. Mashoko avaziyambi kumusangano weUN uyu ashorwawo nesangano reIbhechu likaZulu. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vamubuso fuzi wayo vaudza Studio 7 vari kubulawayo kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanofanira kutsiura vaziyambi pamusoro pemashoko avo aya.
Ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vari muhurumende havasi kuti havana hunhu, because hauendi kunze kwenyika kunotaura zvinhu zvisina hunhu. But the leadership ndiyo inofanira kuti imudzore kuti no, we have a program of national unity of trying to resolve the past. So kana leadership isingataure zvinoreva kuti ndizvo zvinotiwa neleadership.
Bato rezapu, varwe hondo vezipra nemamwe masangano akashora zvikuru vaziyambi, uye kumusangano uyu vakuru veUnited Nations vakati kusapodzwa kwemaronda egukura hundi kuri kupa kuti kuyanana kunetse munyika. Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International Zimbabwe, amai Lucia Masukazani, vakurudzira hurumende kuti ipe komisheni yeNPRC mukana wekuita basa rayo rakasununguka.
Isu tiri kungotarisira kuti hurumende ngairespekte zviri mubumbiro romutemo, nokuti NPRC tinoona iri constitutional commission yakasetwa up in terms of the constitution. Saka takangotarisira kuti hurumende ngairespekte mandate yakapuwa NPRC igogona kuita kuti iwane futi kunyangwe zvokushandisa zvinoita kuti basa rayo rainofanirwa kuita rigoenderera mberi.
Mutauri weNPRC vaObert Gutu vati NPRC icharamba ichiita basa rayo maererano nezviri mubumbiro remitemo.
Ndofunga tose tinoziva kuti zvakataurwa naHonorable Ziyambi vakataura segurukota rehurumende, uyezve tose tinoziva kuti nyaya yavaitaura nezvayo inyaya yava mumaoko yatinotiyo ePresidential Initiative. Saka isu tinoita basa redu seNPRC takanangana nezvatinonzi tiite nebumbiro romutemo weZimbabwe.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashwet Mukundu vati nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa kuti vari kushushikana nezvenyaya iyi vawane zororo muhana dzavo.
Hakuna munhu ane kodzero yekuregerera mhondi kana vapara mhosva kusara kwemataredzi mhosva. Saka zvekutaurwa navaziyambi navaziyambi zvinopikisana nebumbiro remutemo wenyika, zvinopikisana nemutemo wenyika inotaura kuti ivo avo vakapara mhosva vanofanira kuendeswa kumatare.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu nezvenyaya iyi, uye gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ongororo yakaitwa neCatholic Commission for Justice and Peace yakaburitsa pachena kuti vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yegukura hundi, uye vamwe vakawanda vakakuvadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bazi rezveutano muSouth Africa rinoti ratanga kuferefeta Dr. Poppy Ramatuba nengu yebazi rezveutano mudunhu reLimpopo vari kupomerwa mhosva yekubuda pavhidhiyo vachishungurudza chizvarwa cheZimbabwe chairapwa mudunhu ravo. Mumashoko kuvatori venhau, bazi rezveutano rati richatanga raona vhidhiyo yacho risati ratora matano. Asi ratiwo zvipatara zvekuSouth Africa zviri kusangana nedambudziko rezvikwanisiro zvokonzerwawo nezvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kuenda kunorapwa munyika iyi pachena. Rinoti iyi imwe nyaya iri kutaurwawo pamisangano yeSADC. Sangano rinomirira kodzero dzevashandi vezveutano muSouth Africa reProgressive Health Forum rati Dr. Ramatuba vanofanira kutorerwa matano nekuti vakatyora mhiko yavana chiremba pakubata varwere nekuremekedza kodzero dzavo. Sangano revakoti reDemocratic Nurses Organization of South Africa ratiwo chiremba ava vakataura nyaya yakakosha asi vaiudza munhu asiri iye. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
She was being populist but also vaisa a target pama foreigners. kuti munhu wemusouth africa achiona eforeigner anofanira kufunga zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti munhu iyeyi itsotsi impavha igwere gwere hararame zviri straight chechipiri chiri chekuti munhu iyeye ndiye aita kuti matambudziko atinawo musouth africa awande kuti tine matambudziko musouth africa nemhaka yekuti mune umwe munhu akabva kune imwe nyika and munhu wese anofollowa South Africa hapana munhu wese anoanalyza politics kana anoziva kuti zvinhu zvese izvi zviri kure nechokwadi zvakanyanya
sei muchidaro vamutandiri
mastructural problems ari munhu chero maforeigner yese akabudiswa nhasi haagoni kuadresseka saka totarisira kuti utungamiriri unenge uchinzwisisa kuti kutungamirira kuita sei you don't dance or craft my policies much denser to the whims of popularity kuti mungo identify ane vanhu vamuri kufunga kuti vanogona kuzokuvoterai handifungi kuti kutungamirira kana vanhu vakundikana nekutungamirira vanofanira kungo step aside walawa vanoda kutungamira kuti vatungamire
ko munoona sei zviri kutaurwa nemasangano akasiyana siyana nemamwe mapato anopikisa nehurumende pamusoro penyaya
tikuona musiyanirano wepfungwa asi ukazodzika ndikuma responses yese uri kuona kuti zviri pachena kuti vanhu vese vanoona kuti even vakada kudefenda zvinhu zvakaitwa naMEC hazvi acceptiki zvinhu zvisina unhu it's really unethical for a medical doctor to do that but also disappointing kuti munhu weutungamiriri mutungamiriri wemovement yakaita seANC anokwanisa kustupa so low
mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano resouthern african liaison office vamunjodzi mutandiri vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 Bato reCitizens Coalition for Change North America Province razivisa kuti richange rine misangano musi wa 23 na24 Gumiguru kumucheto wegungano reUnited Nations General Assembly uko kwavanoti vachange vachiratidzira nekuvanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika. Vanoti vachaitawo bira richange rine vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira Paul Madzore uye utungamiri webato ravo kubva kuZimbabwe. Misangano yeUNCA inoitwa gore rega rega muna Gunyana apo nyika dziri mubatanidzwa United Nations dzinosangana dzichitaura pamusangano pamusoro penhau dzinobata nyika idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC muNorth America varoni muvirimi kuti tinzwe zvizhinji.
Inguvawo inotipawo mukana wekuti tiende tichinoratidzira tichishambadzawo zvinhu zviri kunetsa vana veZimbabwe. Inguvawo yekuti kana taungana tinobva tarongowo zvinhu sevana veZimbabwe kuti tinobva tambosangana tiri pamwe chete. Musi wechishanu musi wa23 September takaronga event yeHuman Rights and Democracy workshop.
Musangano uyu uchange uchipindwa nevapi?
Unenge uchipindwa nevana veZimbabwe, nevana vedzimwe nyika dzepasi rese, nevanhu vanofarirawo nyaya dzedemokrasi nehuman rights. Musi wechishanu manheru akare iwayo, tiri kuronga bira. Muimbi anenge ari headliner wedu ndivapo Madzore. Vanhu vese munovaziva nemaimbiro avanoita dzimbo dzinongobetserawo kukurudzira vanhu kufarira zvemusangano.
Tanzwa zvakare kuti kuchange kuine kuratidzira kuchange kuchiitwa ichocho chichafamba seicho
chazenge tichinosangana paUN headquarters ndopachazenge paine vanhu vanenge vachiratidzira vanhu gore rino gore negore vana veZimbabwe vanogara vachisangana paUN vachiratidzira. Gore rino chinangwa chedu ndechekuti kutumira mazwi kuti tinoda kuti pakuvhota pange marongero ekuvhotwa agadzirwe zvakanaka. Toda kuti zvichinjwe zvive negwara rakanaka rekuti munhu wese anovhota voti yake inenge ichiverengwa ende ichinyatso countwa zvakanaka. Tinenge tichitaura kuti toda kuti vanhu vanogara kunze kwenyika vange vachikwanisa kuvhota. Tichengezve tichiratidzirawo maererana neudzvanyiriri huri munyika yedu. Zvinhu zvakadaro izvozvo tinozvisora ende ndozvatichazenge tichiratidzira tichida kuti nyika yese pasi rese vazive kuti tino utungamiriri husiri kuremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC muNorth America vaRon Muvirimi vari parunare kuCincinnati kuOhio naIvans Zininga weStudio 7. Ivans abatawo sachigaro weZanu PF mudunhu reNorth America varegisi charumbira kuti tinzwewo divi ravo.
Yeah, I think so kutanga ndoda kutenda mukuru wenyika akombe didi munangagwa nebasa ravari kuita. Uye trip yavo yokuenda kuNew York kuri kuenda mapresident ese kuUN inova UN session number 77 kubva pakatanga UN. Isu seZambia tiri kubva kuZambia UK, Zimbabwe, South Africa, kwese kuna Australia, Canada tiri kusangana kuNew York. Tiri kusangana nokuti kubva pakapinda president Mnangagwa muoffice muna 2017 ndo patakatanga kunoungana nevamwewo the friends of Zimbabwe vanobva kune dzimwe nyika dzinoshamwaridzana neZimbabwe. VMDC vakatanga kuti toda kuti tikonzeresa takaona information yekuti tinoda kuti tigonokonzeresa pachaita meeting yatakaita na president seyatakaita gore 2017 rapera. Saka isu tanzwa information iyoyo takaitawo kuti vakuru vedu vazive kuti ndo zvaakurongwa neveMDC. Havachadi kuuya chete kuzoita dialogue, vaakuda kuuya kuzokonzeresa ndokubva tazvivhara. Tazvivhara kudero isu veZanupf tisu takukwanisa kungosangana nomukuru wenyika nokuti ndiye mukuru wepati yeZanupf.
Vacharumbira kana ndiri kukunzwai zvakanaka, zviri kureva izvo kuti ava veTriple C pavari kuronga kundoungana vachiratidzira imiwo muri kuronga kundoungana muchisimbisa mukuru.
Isu tagara tisu takatanga nechirongwa ichi, veMDC vakazotevera nokuti vakanga vanzwa kuti mukuru wenyika ari open kusangana nevanhu vese. Saka ivo iko zvino vaakuuya neurongwa hwakashata hwokuda kuzouya kuzodii kuzosvibisa zita renyika nero mukuru weZimbabwe. Saka kana zviri izvozvo itiri kuti isu tiri kuuya ikoko kuNew York kuti veMDC yavacc vazive kuti kuNew York kunoendwa. Vakanga vanzwa nokuti takava tadana vanhu vese vekuZimbabwe kuti uyai muone mukuru wapinda pakabva kombiredzi Robert Mugabe, asi ivo vaakuuya mune zvakashata. Saka kana vachiuya mune zvakashata, isu sevana veZanupf hatisi kukwanisa kuzorega president vedu vachitwa embarasa. Saka vanoda kuembarasa president wedu ndo vachaenda kumba kwavo, vachadzokera vari embarasa nokuti isu hatisi kuzongofodha mahendi edu toisa mumapoketi medu vachitituka kana vachituka president wedu. Izvozvo tinoti kwete.
Varegisi charumbira vanoyesa chigaro veNorth America Province vachimirira bato rezano PF vari parunare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimura kuChirundu vanonzi vari kunonoka kudhinda mapepa ekuti vanotyaira marori makuru kana kuti magonyeti vadarike, zvokanganisa donzvo remushandira pamwe vakaitwa muna 2009 pakati peZimbabwe neZambia weOne Stop Border Post kuti vatyairi vasapedze mazuva vari pamuganhu uyu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutyairi werori inotakura zvinhu kubva kuSouth Africa ichiendesa kuCongo vaTrison Mapeka vanoti vanowanzopedza mazuva maviri vasati vadarika pamuganhu sezvo vashandi veZimura vachimboti mishina yavo inenge isinganyatsoshande zvakanaka nekushaya masaisai eindaneti.
Pari kutochembera tiri panhambo, ziri kungonzi netiweki iri dhauni asi chiripo ndiche kuti hapana kwatiroenda. One Stop Border Post hazvisi kushanda sezvo donzvo ranga riri rekuti tamire mumutsetsi kwenguva yakarebesa. Iye zvino ndine mazuva maviri ndiri.
Vamapeka vanoti kambani vanoshandira yavasina kuda kudoma nezita sezvo vasingabvumirwe kutaura vakaimirira iri kutoronga kuti vaende kuCongo nebhodha rekaZungula riri pamuganhu wenyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, Namibia neZambia.
Izvi zviri kunetsa zvekuti next time tinenge taakuenda nekukaZungula.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi wegonyeti chiri chizvarwa chekuZambia vaAdam Adam avo vanoti vari kutora nguva yakareba vari pachirundu.
Then even here at Chirundu, sometimes the network, as we are in the queue, they are saying there's no network. You spend days in the queue waiting whilst you are here. So if they can speed up the issue of networks, then things can be better for us drivers.
Kunyange pano pachirundu vari kuti hapana network, tava kutopedza mazuva tiri mumutsetse. Dai nyaya yenetwork yagadziriswa kuti zvinhu zvitinakire isu vachairi.
Kuti chirongwa cheOneStop Border Post ichi chishande, panoda michina yechizvino zvino, sezvo vashandi kunyika mbiri vachishanda pamwe chete kuti vasarambe vachidzokorora zvinhu zvimwe chete zvinozononotsa basa. Izvi zvinobatsirawo kudzikisa dambudziko rehori. VaAdam vanotiwo kupinda nemuZimbabwe vakatakura zvinhu nemotokari zvinodhura, sezvo vachifanirwa kubhadhara madhora mazana maviri ekuAmerica kana kuti US$200 vozobhadhara mimwe mitero yemumigwagwa, kusanganisira kubhadhara mari dzekushandisa mugwagwa kana kuti matogets.
Fees which have been introduced is like to some transporters. They were not happy because they are overcharged. For instance, just the parking, it's $200. That is 3 hours. After 3 hours, you enter into the penalties. Now you find that those delays, they are not caused by the transporters. The border facilities.
Vachairi havasi kufara nemari iri kudiwa yekungomirira kudhindwa kwemapepa, asi vanokanganwa kuti haisi mhosva yevachairi inoita kuti vanonoke.
Hatinawo kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vachiti taure nevezimura. Tina kunzwa divi rezimura sezvo mutauriri webazi iri vamusasiyashe kufa kunesu vanga vasingadavire nharembozha yavo kunyange vanga vambovimbisa kutaura nestudio 7 nezvenyaya iyi. Pakaparurwa urongwa hutsva hweOneStop Border Post, chinangwa chaive chekuti zvitore zuva rimwe chete kudhinda mapepa, kwete mazuva matatu sezvaiitika panguva iyi. Komesa yakabatsira mukuparurwa kwechirongwa ichi sezvo painge paine chinangwa chekusimudzira kutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muAngola mushure mekunge paita mutauro wakanyanya. Mutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco vebato riri kutonga reMPLA vari kuda kupiwa mukana wechipiri wekutungamira. Vari kukwikwidzwa zvakasimba nemutungamiri webato guru rinopikisa reUNITA waAlberto Costa Jr. Mirizhonga yezvematongerwo enyika iyo chave chigariro kuti inonyuka pose panenge nyika yatarisana nesarudzo inonzi yatowedzera mumatunhu emunyika akawanda zvikuru kumaruwa, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kuchema kuti dziri kutadziswa kuita misangano yadzo nenhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF uye kushungurudzwa. Bato reCCC rinoti mukati mesvondo rino chete ratadziswa kuita misangano yaro uye vatsigiri varo vakashungurudzwa kumatunhu anosanganisira uZumba, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakashanyira kuhwedza nekwaSeke kumashonaland East nekugokwe kabuyuni kuMidlands. Mumasvondo adarika vatsigiri veCCC kumatunhu akaita semashonaland West nemashonaland Central vanonzi vanga vachishungurudzwawo vachipisiswa nhumbi dzavo. Madzishe pamwe nemasadunhu vanonzi vari kupindirawo mukushungurudzwa uku, mapurisa achipomerwawo mhosva yekupeta maoko panorwiswa vanopikisa ava. Kuti tizeye nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC vari meya veHarare vaJacob Mafume pamwe nenhengo yebato reZANU-PF Alex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nenyaya yemhirizhonga yasimudza musoro zvekare soro vambira.
Panenge pari kuitika kudzokera shure kwenyika panyaya dzemhirizhonga idzi. Tinofanirwa kunge tichienda mberi, tinofanirwa kunge tichiita politics dziri smart politics. Vegore rino kuKenya kwakaitika maelections kwaisimboitika mhirizhonga zvikuru, vari kupokana but vese vari murunyararo. Nhoroondo iriko mazuva ano ndiyo kuti vanhu vasaita mhirizhonga. munhu ngaasarudze paanoda ishara ube hakuna anomanikidza munhu chinonzi chirege chinaakabata muruoko chiri mumwoyo haunganzi chirege kana kuchidomedza saka tiri kushandisika zvikuru nemaitikirwo ari kuita awa nokuti hazvina zvazvinobetsera nyika ivi zvinodzosera nyika kuru iko zvino toda kutarisa mainvestments toda kuti nyika iinde mberi tiite runyararo tisadzokorodza nhoroondo yataingotenderera iyaya yekuti uyo adzingirira nhanga uyo atiza nhanga chavhundusuka chiko kana munhu ane meseji inodiwa regai ataure kana ane meseji isingadiwi vanhu vanongomuramba murunyararo ko vanomanikidzwa sei
vagakanje nyaya iri kuitika yekuti minwe iri kunongedza kubato renyu rezano pf mhirizhonga dziri kunzi dziri kuitika kunhengo dzeccc
saka zvidzaira ishe zano pf hatina kutanga kunemerwa nhasi uye tinotoziva hedu kuti pega pega panoda kuitika misangano inoitwa yakaita seunited nations general assembly vetriplec vanotoda kuti vaite mhirizhonga vaite zvinhu zvakashata vopomera musangano wezano pf kuitira kuti panoenda mutungamiri wenyika kuenga aenda asina chimiro aenda achinzi nevanhu uri wemhirizhonga chinonetsa ndechekuti mukoma ukaita bandiko kana bato risina muronga kana kuti stratica pachirungu hauzozivi kuti mhirizhonga iri kubva nepapi izvezvi vanenge varwisana pachavo vega chinenge chirwirwa chii panonzi tamisa ari kuuya kuno ndiani anosvitsa shoko racho pagraund vamwe vachati kudii ndo panotanga kudhombera ntambo mwatidai kwarega kuenda vanhu nekuti kukaenda vanhu pakasvikira shoko pachazombi ndo panogona zviri kuzokonzeresa kuti vanhu vakware dai kwakuchinzi pakurwa kune feti zvibhachera sezviri feti bullet taiti aiwa irwayo ii ichishandisa mafeti bullet zvino vari kutorovana vachikuvadzana
vamafume pindurai tinzwi
musangano unoda kuitwa ndeupi wacho uri kunzi unganzi vakuru vari kuindako vanogara vari kumusangano izvo hazvina zvazvinoshanda panhoroondo hakuna vanhu vanorovana vega vanhu vanozivikanwa vezano unoti dai vanga vari vetriplec vari kurovana vega vaide vakatobatwa kudhara vachinzi vari kusvibisa nyika saka kana vanhu vachiita mhirizhonga vanotoziva kuti uyu ndiwe zano wandirova uyu ndiwe bato iri wandirova chinodiwa ndechekuti vanhu ngavadzidzise nhengo dzemapato avo kuti aiwa politics inongori nyaya yekuti tione kuti achashanda ndeupi haizi nyaya yekukuwadzana yekuzvimbisana yekurovana mhazha kusvika musoro yatsemuka aiwa inyaya yekutaurirana
vagakanje hakasi kekutanga kuti bato renyu ringe richipomerwa mhosva yekuvhiringidza kana kushungurudza nhengo dzemapato anopikisa kazhinji kacho panitenge paine umbowo hunenge huchiratidzwa sei muri kuramba kuti bato renyu harinei nechekuita
mugore ra2018 vahwende vakanyora patwitter vakazodhilita vachitiwo vashakespeare mukoi vari kuvatsvaga nepfuti vari kuda kuvapfuura nekuti vaikwikwidzana siti rekuita nhengo yeparamende gore rapo vatsvangirai kubhohwera vakada kupisira maikupe mumba ukanzi izano pf izvezvi havasi kuisa mastructures havana kana constitution seiko musiri kuisa bumbiro nemuronga webati nekuti zano pf vakadyiwa maelections izano pf vakanga vatarisira kuti uyo odinga anohwina kukenya kukundikana kwakaita odinga kuhwina chii vanongoti izano pf zvinongova vanhu ava ndezvekuti vanotaura runyararo bedzi kana vasvika panguva yekuti ivo ndivo vakanganisa pachavo vega zvavari kutaura izvi kuti dai vari vetriplec vasumba izvezvi munhu wetriplec saiye mafumo akaita uori kukanzuruko akangosungwa zvinonzi ipolitics vatopoliticisa saka mapurisa acho oitawo sei hurumende yacho yoitawo se izvi zano pf hatisi mukati mazvo
vamafume tinonzwawo mapurisa achiti tinosunga kana paita vanenge vamhangara nyaya idzi muri kumhangara here nyaya idzi kumapurisa
aiwa dzinomhan'arwa panenge pachizivikanwa ivo mapurisawo vanofanirwa kuita basa ravo tione kuti nyaya dzosvika kupi kumhan'ara hatiregi nokuti nyaya yemhirizhonga haimperi zvakanaka tinofanirwa kuita zvinhu zvedu zvepolitics murunyararo
vagakanje shoko iro hanzi nyika ngaiumbwe nerunyararo
hakuna munhu pasi rino kunyange kuamerica kana kueurope achateerera ngano nyorwa dzaana mafume naana chamisa varai venhema ava
vamafume tipete chirongwa
ngatidzikamei tikwanise kuita kuti nyika iinde mberi vanhu vese vachifara pasina mudzimu inodzosera nyika kure nokuti haisati yagadziriswa
vagakanje tipete chirongwa
vana vezimbabwe ngavavhotere zano pf ngavavhotere purezidendi Emmerson Mnangagwa Mnangagwa kuti varambe vachibudirira pakurarama kwavo varambe vaine kuzvitonga kusere
nhengo yezano pf vaalex gakanje manzwawo zvakare kubva kuna meya weharare vajacob mafume vari nhengo yeccc
anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemina Standikile Mhlanga.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuNcwabakazi 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana bachayo umzimba wonke, bese kusithi oyedwa uTony Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo.
Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi intathele izindaba ezine ebezizothathwa okwenzakala emhlanganweni we-rally yaleli vandla eGokwe zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi weGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo.
Amapholisa eJohannesburg kwele South Africa lamhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho kubikwa kubangela ukuba impumela emhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolo eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi intathele izindaba ezine ebezizothapha okwenzakala emhlanganweni we-rally yaleli bandla eGokwe eKabuyuni zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF abazame ukuvimbela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume kulumbuthane. Loba enkundleni yakhe ye-Twitter, uNkosazana Fatsai Mahere oyisikhulumeli se-CCC uthe intathele izindaba lezi zibalisa uTongai Monje, Pelagria Mpurwa, Chelsea Mashaya Mombe, Lotineo Motsitso ophume izinyo kulolu hlakela. UNkosazana Mahere usole kakhulu lesi sehlakalo esithi kwephulwa ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso esivumela amabandla ukuthi akhankase. Umnumzana Leo Monente, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathele izindaba, eYoung Journalists Association, uthi baphakathi kwemizamo yokuphathisa intathele izindaba lezi njalo ezinye zazo ngamalunga alinhlanganiso.
Njengeyoja sidabuke kakhulu ngokwenzakele eGokwe namhla, lapho intathele izindaba ezine zihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF. Kubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano weCitizens Coalition for Change obukhona le, acina esechaya le intathele izindaba lezi. Intathele izindaba lezi zilokhu zisegokwe, asikafonelani kodwa lokhu sijikelana imilayezo ama-text. Ukhanya sebengcono, oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila. Abesifazana abangamankazana amancane kakhulu bachayo umzimba wonke, kodwa labo bayaphila. Bese kusithi oyedwa uTony Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo. Izinto esingazikhayelelanga elizweni elithi lona seleminyaka engamachumi lambili kazibuse, ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu, lokhu uhle utshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona.
Kuyini eliza kwenza ngalolu daba?
ukubona ukuthi akwenzakali futhi.
Sikhangelele ukuthi amapolisa azadinga abophe amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF. Ibandla lezana uPF ungatholakala ukuthi ngamalunga alo. Sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapolisa ukuthi ebophe laba bantu.
Liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intatheli izindaba eseziqondane lalokho?
Ukuqala esizakwenza ukuhlala phansi le ntatheli izindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga eZimbabwe online content creators, kodwa njenge ntatheli izindaba sibamba ndawonye. Okunye esizakwenza ikuba khuthaza ukuthi behambe ku mental evaluation counseling sibili, ngoba sesananzelela ukuthi intatheli izindaba ezihlukunyezwa kaningi kaningi elizweni lethu aziyi kuma counseling la kulabantu esisebenza labo kuhlelo lolu abayabemele labo ukubanceda. Amagqwetha ama journalist asisebenza ndawonye njalo sizabona ngemva kokuhlala nabo sizwe ukuthi bona bafunani, ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokho abayabe kufuna bona bezimele kungabe kuchiyene, kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma labo. Ngenxa yokuthi iZimbabwe lilizwe elingani lihlukumeza kakhulu intatheli izindaba, inhlanganiso zonke ezintatheli izindaba zandise ukumela intatheli izindaba ezingamalunga azo le ntatheli izindaba eziyabe zizimele zodwa. Akulani ukuthi umuntu asikho member eyoja sihle siyeqethina sithi hayi ngomnye wethu njengalokho esikwenzileyo. UThoniyo Lothongai ngamalunga ezokho, kodwa simalabo ngoba umsebenzi abawenzayo lathi yiwo siwenzayo. Ngelanga kusehlela mina lokhu labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakale kimi. Sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla, isebenza ingela kwethuselwa, idinga abantu laba abachaye intatheli izindaba lezi iphinda ibabophe. Njalo sikhayelele ukuthi iZanu PF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokho, ixolise ngakho lokho, ngoba nxa kungamalungelo ayo sisiya kukhetho luka-2023 kuyabe kusoleka kakhulu. Sebe sifuna labo betsho ukuthi lokhu abakuthakazele.
Lo ngumnumzana Leo Monente, isiphathamandla senhlanganiso ye-Young Journalists Association of Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF ngalolu daba, kodwa ikhuluma lomsakazo we-Studio 7 izolo obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla. Umnumzana Thafazwa Magwadi uphikile ukuthi ibandla lakhe liyahlukuluza amalunga e-CCC ngemva kokuqhamuka kwesehlakalo phose esifanayo. Amapolisa aweJohannesburg wele South Africa namhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Abenhlanganiso zamalungelo abadabuka eZimbabwe bathi amapolisa abophe abangalamaphepha aqondileyo labaphila ngokuthengisa kodwa bengalamvumo yokuqhuba lomsebenzi. Akwaziwa ukuba abophe abantu abangaki abadabuka eZimbabwe. Okwamanje bonke ababotshiweyo basenkambeni yamapolisa eJohannesburg Central Police Station. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolabakhokheli bamapolisa njalo labohlangothi lwendaba zasekhaya olubona ngokulungiswa kwamaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba bathwele nzima abantu bokuza kulezi nsuku.
Kulo mkhankaso okhona South Africa ukubopha abantu abangelamaphepha, siyabona indawo eziningi amapolisa labe immigration bayabopha abantu. Sike sawubona emavikini adlulileyo bebopha edolobheni okuthiwa kuseyuvele eliseGoli, namuhla bebebopha erenkini okuthiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo, kuzaba nzima ebantwini abangelamaphepha wokuhlala lapha eSouth Africa. Kuyabotshwana, bayazama ukubopha
laba bangela amaphepha. Kodwa singelalwazi lakho okwakhathesi ukuthi baba deporta yini njalo baba deporta njani. Kumbe bengafika emapolice station abantu bafika badize babakhulule kasikabi lalo ulwazi, kodwa sikwazi ukuthi abantu bayabotshwa endaweni ezihlukeneyo.
Kukhona elingakwenza nabo bamabhena njengenhlanganiso ezimeleyo okunganceda abantu laba ababotshwayo kumbe abathathelwa impahla?
Okwakhathesi kunzima ngoba angithi siyakhumbula ukuthi isifiso esasilazwe ukuthi abantu abangalamaphepha kumele bancedise ukuba lamaphepha. Sasicabanga ukuthi kungavuselelwa amaphepha lawo okuthiwa iZimbabwe Exemption Permit, kuzalandelwa lokho okwabhalwa ku-White Paper on International Migration yagazethwa ngo-2017, eyayisithi yona abantu abasebenza imisebenzi ephansi abasuka emazweni esadak abaza eSouth Africa kumbe asebehlele eSouth Africa ongekho emthethweni kumele bencediswe babe lamaphepha. Kodwa njengoba sikwazi thing uhulumeni weSouth Africa wasekhahlela indaba yamaZimbabwe Exemption Permit, njalo futhi uphakathi kwekuguqula imithetho esingathi ngolwasemzi ngama-immigration laws, immigration act, kwenza okwakhathesi izandla zethu kube izandla ezibotshiweyo. Lathi khathesi kasikwazi singancedisa njani kulobunzima obukhona, ngoba siyabona abantu bayabhikisha mbe bayatoyitoya besithi abantu bokuza kumele babuyele emazweni abo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa luthi akusiyo nkulumo elenkethabechabi phakathi ebikhulunywa isiphathamandla sezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba. Yena olomfanekiso owevidiyo osabalale ezinkundleni zokuxhumana ebonakala ikhahlameza wesifazana weZimbabwe obezodinga ukwelatshwa kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg.
Embikweni oyethulelwe abezindaba elolu gatsha luthe liqiniso elipheleleyo elikhulunywe ngokhokhela ezempilakahle eLimpompo unkosikazi Ramathuba elokuthi ele South Africa lithola amagapha avuzayo ngabantu bokuza abazodinga ukwelatshwa mahala ezibhedlela zayo. Umsekela kamphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Sibongiseni Dlomo utshela abezindaba ukuthi iLimpompo ngesinye sezabelo esilalo lihlupho okwedlulisa amalawulo.
That is not a perception, it is actually true that there are patients all over the SADC who will seek a better healthcare elsewhere than where they are.
Umnumzana Dlomo uthi inkulumo yokuthi abokuza banenge ezibhedlela zakwele South Africa liqiniso elokufakazi. Uthi kufanele lokho kukhulunywe ngamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika ukuze kulungiswe. Loba kunjalo uthi abavumelani nonkosikazi Ramathuba ukuthi inkulumo enje ikhulunywe kusigulane. Kuvidiyo kamabona kude unkosikazi Ramathuba uzwakala ebuza isigulane sesifazane esidabuka eZimbabwe ukuthi kungani ezodinga kwelatshwa kwele South Africa kanti bekufanele akuthole kumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezalwane zeZimbabwe labo bathi liqiniswe lingavikekiyo leli elethulwe unkosikazi Ramathuba. Umnumzana Thino Mambewu owenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum uthi kufanele uhulumende weZimbabwe ahlawule ukwelatshwa kwabantu bakhe eSouth Africa njengoba sezifahlakele ezempilakahle eZimbabwe.
South Africa cannot keep on taking more and more of Zimbabwean problems. There's got to be an end to all.
Uthi ngeke South Africa iqhubeke ithwalela iZimbabwe inhlupho zayo. Uthi kufanele kusolwe uhulumende kamongameli Mnangagwa hathi ukusola izigulane. Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Sibanda laye uthi limqotho elikaRamathuba.
Ngicabanga ukuthi MEC ubekhuluma iqiniso. Iqiniso elobuhlungu kodwa ukhethe isikhathi lendawo engasiyo yokubana alibeke iqiniso lelo.
Langamazwi agcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Ndowu.
Iqiniso libuhlungu kakhulu ama-Zimbabwe
ngoba eqinisweni i-government yase South Africa ayibhajethelanga ama Zimbabwean citizen. In as much as i-Zimbabwean government ingabhajethelanga ama South African citizen, lelo liqiniso.
Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa nomongameli Cyril Ramaphosa bebehlangene emhlanganweni weSADC ensukwini esisanda kwedlula, le yinkulumo bekufuze bayiphathe.
Bokungamelanga akhulume inkulumo leyo ayikhulumeyo kusigulane. Inkulumo leyo yiyo okumele uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo okumele bayikhulume bekhangelene lebandla elibusayo leZimbabwe iZANU-PF kanye legovernment yeZimbabwe.
Loba kunjalo amabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters le Democratic Alliance bathi unkosikazi Ramathuba kufanele asuswe esikhundleni sakhe ngenxa yenkulumo yakhe le. Kusenjalo umsakazo kamabonakude weSouth Africa we-ENCA uthi umongameli Mnangagwa usephawulile ngenkulumo kaRamathuba. Ngokutsho kwalomsakazo umongameli Mnangagwa uthi leSouth Africa liyayikethisa kakhulu imithetho, yikho izalwane zeZimbabwe zizaqhubeka sephula imithetho yalo. Uthi abangena elizweni kungekho emthethweni yizigangi, ngakho kufanele babotshwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho okubikwa kubangela ukuba impumela yemhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolweni eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Ngomnyaka ka-2021 izikolo ezingamachumi amahlanu lanye zaswela umntwana oyedwa waphumelela kuhle kulemihloliso. Ukuthi ngomnyaka ka-2020 inani labantwana abaphumelelayo babe isilinganiso esiphose sifike kwakulichumi lasithupha ekhulwini, 15.9%. Sehle lisuka kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% ngomnyaka ka-2019. Izikolo eziningi zemaphandleni zibikwa zingelababalisi abeneleyo. Esikolweni seKatasa Primary School esisenkayi South sibikwa silababalisi ababili kuphela abafundisa abantwana abasukela ugrade 0 kusiyafika ugrade 7. Ugaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Stars Mathe, umeli wenkayi South edalele ePhalamende ngalolu daba.
Yebo, ngithilo ukuthi ikatasa ilababalisi ababili, hayi ngoba ngizwe kuthiwa kodwa ngoba ngizihambele ngazibonela. Lokho kuliphutha le ministry ye education ukuthi kube lezikolo ezinjalo bengazinanzelelanga. Kodwa ke labo angithi basebenza ngokuthi bazwe bese besilandelela besiyalungisisa. Engunanzelelayo abazanga basondele eduze babone imbiko le ababeyitshelwa ukuthi kule izikolo ziyasilela ababalisi. Bekuyilo ukukhuluma kwami mhlawumbe ukuqonqosela engikwenzileyo, benzama ukuthi iMinistry of Education kayisukume ikhangele. Akusikho enkayi kuphela kumbe eMathebeleland North kuphela, izikolo zingaba khona Mash West, Mash East ezinjengazone ziya. Okuqakatheke kakhulu ukuthi kakuvuselelwe uhlelo lokuthi bahambe baye kuground bayebona izinto nxa bethe bathola ama-report bazibonele abe Minister of Education.
Ungathi uhlelo lolu Mama Mathe lwalunceda yini edabeni lokusilela kwenani lababalisi emaphandleni?
Luhlelo lwalivele likhona lakudala, wawuthola ukuthi district iyahamba iyechecker, i-provincial leadership iyahamba iyechecker, national uzokuthiwa kubuya beHarare bazafika ezikolo ezithize ezithize ezingabe zilokuthize okwaqanjwa ngazo. Likho engangukhuthaza njalo ngileqiniso ukuthi sokuyokwenzeka.
Kule nkinga yababalisi abalomkhuba wokuthi nxa sebefakiwe ezikolweni ezemaphandleni babuye basuke njalo sebedinga ukuyafundisa emadolobheni, lokho ulingezani ngakho?
lanxa sebengeni lababalisi labo futhi sicela abahlale kulezo zikolo bangabi lokungena kusasa bavuke bephumile betshintshile betshiza indawo ngoba kusala sokusiba lomkenko omkhulu phakathi kwabantwana besikolo ababe sebesilela umbalisi ngoba umbalisi esegcine ebuyele kobulawayo kumbe waye Harare wachiya inkayi. Sicela ukuthi enkayi akurecruit abantu abafuna ukufundisa enkayi.
Lowo ke ngonkosikazi Stars Mathe umeli wenkayi South edalele parliamente. Siphinde sakhuluma lomphathi ntambo kahulumende wesigaba seMathebelele North umnumzana Richard Moyo ochasisa ngemizamo kahulumende yokwengeza ababalisi kulesi sigaba.
Kulumende sekubonile konoko ukuthi kulento ezinjalo ezenzakalayo yikho afaka i-training school yamatitsha esikhona emanorth ewange isewange kuyatrain amatitsha sebeqhasa ukugraduate and uhulumende kuyonalo inyanga ephelile ekhathi lamatitsha afika 3000 ekudiployiwe ezikolo lapho adingani ukushore khona amatitsha and isikhathi esiningi engalakho lezi ekhathi amatitsha kobulawayo kumbe kwezinye indawo ezingaout obulawayo sokube sekuthi ufaka kulukula abantwana abakhuluma isinambiya abakhuluma itonga nxa kungala matitsha akhuluma zona ezosuku ibe sokuna kuncedisa ukuthi incarcerate ibe phansi so kathesile training kolu yamatitsha ewane so abantwana bethu abavela kuzona ezo ndawo sebegraduata bebuyela ezindaweni zabo beyafundisa abanabo nabazwa kumazalangela.
Uhlelo lolu olwababalisi abazinkulungwane ezintathu luhlelo olusaphekwa kumbe soluvuthiwe?
Seluqalile vele abantwana sebeqalile ukugraduata kuwange ngabe ekoleji yelekuzeni yamatitsha ekhanjiswa ezindabeni zabo laba abavela khona kubeyerindile kona la manje ngathi ukuthi kukhaliwe amanti ka 3000 la manje bedloyiwe bahambile ezigabeni lapho kuze bebenzela.
Kube le mpiko yezakhamizi zelubane ezithi zihamba imango ephosifike kuma 20 kilometers zisiyadinga ukwelatshwa kuma klinika. Ihofisi yakho yenzani ngakho khonoko ukuthi incedise lezi zakhamizi?
Okay, akuliqiniso ukuthi kwezindawo emakhaya abantu bahambe ngemidi besiyadinga ama kliniki ko 20 kilometers njengoba ukuthi uhulumende kumele fama sokuthi every year revolution fund every year kuyanikwa ama-rural council imali ezikhava amaeriana lawo okuhamba imangwemidi abantu bezinga amaklini so khonokho njona utitsho okwendlola kuyawufunda ukhansila wangkona ehambile emuve emotion ekhansilini ebale ukuthi abantu abahambe imangwemidi so that release amafund awe-revolution kuyakwe lawo maklini leyo klinik ukwenzela ukuthi abantu bezahamba ngomude beyadinga uncedo leklini.
Abantu kodwa babuya bekhala besithi bekhombela umunwe kuwe besithi hhayi uminista nguye okumele asincede. Ihofisi yakho yona ingenzani ukuthi incedise abantu ngokuthi bathole leso sihama esokuthi bakhise amaklinika?
Ihofisi yami yikho ngikutsho ukuthi ihofisi yami i-Minister of Health and Devolution imali zangikhona zihambisa kuma-rural council so njengoba sikhulume ngakho senza ukuthi uyeso wami ilandelele ilubane emzulu abantu bahamba ngomide beyitheni umeli e-airport ukuthi kufakwe ikliniki ukuthi abantu bengahamba ngomude beyadinga ikliniki.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende weMathebeleni North obexoxa eselubhane lo gayina sayidi kumete esecingweni. Wezevela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibandla elibusayo kule Angola, ele People's Movement for the Liberation of Angola, kumbe IMPLA, liyakhokhela kukhetho olwenziwe izolo. Likhokhela ngokuyisilinganiso sokungamajumi ayisithupha ekhulwini, 60%, kumavoti asebaliwe okwamanje. Eliphikisayo ele National Union for the Liberation of Angola, kumbe iUNITA, liyalandela ngokuyisilinganiso sokudlula kancane, amajumi amathathu ekhulwini, 33%. IUNITA itiza kwethulela uZulu impumelo yokhetho lolu isebenzisa abakuthole endaweni zokuvota. Unkosikazi Jill Biden wahlolwa watholakala engasela gciwane le-COVID-19 kubikwa ukuba uselalo njalo igciwane leli. Isikhulumeli sakhe sithi unkosikazi Biden uhlolwe izolo watholakala esele gciwane le-COVID-19. Umkakhe umongameli Joseph Biden laye owake wabanjwa ligciwane leli kabili kubikwa ukuba kalalo igciwane leli njalo uqinesaka. Ababili laba belatshwe ngephilisi elibizwa ngokuthi iPaxlovid elenza olegciwane le-COVID-19 engaguli kakhulu. Kulabanye ababamba okwesibili igciwane le-COVID-19 loba belatshwe ngephelisileli. Inhlanganiso yomhlaba wonke ejikelele e-United Nations ithi kumele eliRussia limise impi elayiqala kwele Ukraine lonyaka ngozibandlela. Unkosikazi Michelle Bachelet ophethe uhlangothi olubona ngezelungelo loluntu uthi kuyethusa okwenzakala kwele Ukraine ngoba eliRussia kubikwa okwamanje selihlasela inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi kusetshenziswa i-nuclear. UBachelet uthi kulabantu abaningi kakhulu asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli ngeleRussia.
Ukwanda kwezahlakalo zokuhlaselwa kwabasekeli bebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF sokudale ukuthi iningi lithi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga lebandla le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lo-councillor we-CCC kwabulawayo. Umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ikuthuthela abantu ikwesaba ngoba kulokhetho phela oluqakathekile olukhulu oluzayo kumnyaka waka-2023 umnyaka ozayo. Soba esaba-ke ukuthi bandla lethu-ke lizanqoba, yikho sebelivimbela ukuthi ubukhokheli bebandla lethu bungahambi ebantwini, bungaziki ebantwini, bungenzi mhlelo. Abanye abakhokheli bethu bavalelwe, abaphiwa ibheyili, kabaphumi. Kwesaba ikwethuka kwe-ZANU-PF lelo ubukhokheli babo, besesaba-ke i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Babuchuma, kuthiwa liyesaba, liyaqhuqha, liyaqhaqhazela, yikho nje selisethusela abebandla le-CCC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Mina kangiboni njalo. Ibandla lethu asobandla elingesaba i-CCC. Into engaba khona nje kuthole ukuthi mhlawumbe engxenye i-CCC ingase kuyanje. Abona kufana lami nginje so ngilunga le-ZANU-PF. Kodwa yindawo lapho engikwazi ngibonana ngingangena lapha ngithi uyakhankasa. Kumele ngibe ngizimisele sibe ngoba basuka bebezindlawula. Ngiyakhumbula, ngiyakhumbula sisenza ama-by-elections aka-March ngiyabona nxa abantwana le. Sangena e-election lendlule. Sathaywa ngabantu abe-CCC kaphana ngoba sasingene ukhona kwethu ukuze sikuthi i-stronghold yabo. I think into khona ukuthi maybe political parties sokumele afundise abantu babo ukuthi hayi ama-stronghold ethu yekelani labanye abantu laba abangene labo bezihambe kungabilankinga kumbe kungabi ndaba sali lutho. Ngoba kunje so kungaba lenye i-incident futhi esizinda lapha kulabanye abalandeli bethu abangenayo babana baphuma sey'gidini yabechaya. Kodwa bezingenela nje ukhehle besengenze amagedi job behambe benxusa abantu ukuthi nangubani ongafuna ukujoyina iphathi yethu silisa indaba yethu e-amasel. Baphuma sokunzima kona phana.
Nanso baba Ndlovu, ngamanye amazwi ubaba uChuma uthi lani kalikho msulwa njenge-CCC kulolu daba lodlakela.
Hayi thina simsulwa nge-CCC, akula muntu owatshaywa amalunga e-CCC kumbe othuselwa amalunga e-CCC. Phela thina silibandla eliphikisayo, kasilamapholisa, kasilamasotsha, kasilazikhali, kasilamandla akahulumende, akulagatha zikahulumende ezisisekelayo. Yikho-ke kunzima ngeke kwenzakali ukuthi-ke amalunga ebandla lethu abe lodlame ngoba kungena lapho esivikeleka khona. Abe-ZANU-PF ayenza udlame ngoba sake sezimangagwayisithi bona bangumthetho, bangama-judges, bangamapholisa, bangamasotsha, banguhulumende, bayikho konke. Yikho-ke thina-ke silibandla eliphikisayo asingeke-ke sikwenze khona lokho. Amalunga ethu angeke akwenze khona lokho. Lokho sokubona kusenziwa amalunga e-ZANU-PF athembe ukuthi avikelekile, ayenziwa lutho. Yikho siyananzelela silamalunga ethu avalelweyo enkantolo, bake baphiwa ibheyili lapho zabona ujaji sebexotshwa, sebesethesa amacala okuthi behluleka umsebenzi.
Lo-ke ngukhansila we-CCC kwabulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla le-ZANU-PF. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.